tika tarisa kuri kubva nyika yeSouth Africa tinoona kuti mashoko esangano reDemocratic Alliance haana kururama uyezve anogona kusimudza mhepo yakaipa yemhirizhonga muSouth Africa nekuti tinoziva kuti makore apfuura gumi muna 2008 pakasimuka mhepo yezenofobia yekurohwa kwevanhu vanobva kure vasiri vezvizvarwa zvemuSouth Africa pakafa vanhu vanodarika makumi matanhatu nevaviri hapana chakaitwa nehurumende kuti vanhu vakaita mhosva idzi vasungwe nguva nenguva makore ese aya nyaya yezenofobia inoramba ichimuka nekudaro mashoko eDemocratic Alliance anorunzira zvakaipa mashoko esangano rezvematenderwo inga rapererwa asingafaniri kutsigirwa nekuti ipo zvino tinofanira kutinge tichiti muSouth Africa ndechekuona kuti vangapedza sei dambudziko rekurohwa nekupondwa kwezvizvarwa zvemuAfrica vasiri vana muSouth Africa zvakare vachipanzirwa midziyo yavo zvitoro zvavo nenzvimbo dzavanogara izvi ndo zvinofanira kunge zvigadziswa asi tinoziva kuti dambudziko rabva kuDemocratic Alliance iri hakasi kekutanga nekuti meya veguta reJohannesburg vaHerman Mashaba veDemocratic Alliance ndo vakatanga vachitaura nyaya iyoyo yekupomera zvisina umboo kuti vabva kure vana vekunze vanosanganisira vekuZimbabwe kuMalawi kuMozambique Somalia neEthiopia neNigeria inenge iri pavo zvichiva kukonzera mhosva dzinoparwa nyaya dzemadrugs chipambi nezvimwe zvinenge zvisiri chokwadi asi zvinorunzira kuti vanhu ava vatange kurohwa vanhu vanotora mutemo voisa maoko mavo
asi kava mavhinga tinoona kuti harisiro regabato muSouth Africa riri kukurudzira kuti zvizvarwa zvekune dzimwe nyika zvinge zvichiburiswa munyika iyi munoti
kurudzira yatinopa ndeyekuti ngapave nekuremekedzwa kwekodzero dzevanhu vese vari muSouth Africa zvakare South Africa ngairege kuzviona sokuti inyika yepamusorosoro inoshamisira kwazvo nekuti hazvipedzi dambudziko revanhu vacharamba vachiuya vachitsvaka upoteri nemikana nemabasa kuSouth Africa vachibva kunyika dzakapoteredza kunyange zvikaitwa sei chinokosha ndechekuti pashandiswe mutemo hazvisi izvo zvinovapa kuti vawane zvigaro kwete
asi munobvumawo here kuti izvo zvizvarwa zvekune dzimwe nyika zvikuru vanenge vasina magwaro ekugara munyika iyoyo kana munyika dzimwe dzavagere pasi rose vanenge vachizonzi vari kuwanikwa vachiita dzimhosva dzakasiyana siyana
kwete hazvisi izvo chiripo ndechekuti kana vanhu vari vatorwa munyika yavanenge vari seSouth Africa kudai kana mumwe chete akapara mhosva kunyange vatapi venhau chaivo chaivo vanomhanyira kuda kuziva kuti munhu uyu anobvepi votungamidza rudzi rwemunhu iyeye kwete nyaya yemhosva tikatarisa iko zvino tikaenda kumagwaro mapurisa emuSouth Africa gore negore vanotura kuti pavanhu vasungwa mhosva dzaparwa dzakadai 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 nevanhu vachienda kurangani zvinoonekwa kuti zviri pachena kuti mhosva dzinoparwa nevabva kure ishomashoma asi manyorerwo nemataurirwo anoitwa nyaya idzi mumapepanhau nemumaredhiyo nemumaterevhizheni ndeyekuti anosimbisa nyaya yekuti kana pakaita mumwe chete apara mhosva vanobva vaswerera nyaya iyoyo zvoita sekuti vanhu vese vari kubva kune dzimwe nyika vakauya kuzopara mhosva chatinoda ndechekuti vazhinji vanenge vachibva kune dzimwe nyika chavanoda kutsvaka nekuwana chouviri
koivo vari kubvawo kune dzimwe nyika ava zvikuru takatarisa hedu vekuZimbabwe ndizvo zvamuri kuvakurudzirawo pane ino nguva
zvatinokurudzira vana veZimbabwe vari muSouth Africa ndezvekuti zvinokosha kuremekedza mutemo zvinokoshawo kuti mikana painenge yamuka sezviya pakambonzi vana veZimbabwe vari muSouth Africa vava kupuwa yaidzi Zimbabwe exemption permit zvinokosha kuti titore mikana yakadaro tigadzirise ugaro hwedu muSouth Africa zvinge zviri zvakaringana zvakarewo kuti ngavagware vakangwarira vakanzwa runyerekupe nemahunga-hunga ekuti kune mhirizhonga ngavabatane pamwe chete vakurumidze kusimudza nzwi kuitira kuti tichengetedzane nekuti iko zvino vazhinji vari kupondwa vasingazivi kuti chii chiri kuita vachingopondererwa nyaya yekunzi vatorwa vabva kure.